kuchelwa tawa chisara kana ndaenda sijerwa tawa chisara ini ndaenda ndaenda kusinga zukiki ini ndaenda ndaenda kusinga zukiki kana ndaenda mariko Achaet kana kunyora tsamba mariko Achaet kundibata pa phone daenda daenda jinenge daenda 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 jinenge daenda Tiripo Naitara tita narudo Tese tiripo Dichaet Dichaet Oh Dichaet Dichaet Sicharwa tzavachasara Kananda inda Sicharwa zaisu tasara Kana iwe waida Uchaind, uchaind Iwe uchaida Uchaind, uchaind Iwe uchaida
Uchaind, uchaind